Mugwaro iri vagare vanoti kuvhara kwakaitwa mvura kuri kukonzera kushomeka kwemvura mudhamu remutirikwi izvo zvinozoita kuti vatarisane nedambudziko remvura asi vamarapira vachidiridzira havo purazi ravo vagare vanoti vakaendesa vagwaro iri kuhofisi yegurukota remasvingo vaesra chadzamira pamwe nekukanzuri yemasvingo kuti vataurewo navamarapira kuti vasavharire guta mvura Vaterenzi Gutuza, mumwe wevakasaina gwaro iri vanoti vakapa vamarapira vhiki mbiri kuti vaputse dhamu ravo mvura iyerere zvakanaka.
Gwaro redu tatichida kuti minista vataurirane nevamwe vavo kumusoro ikoko vakwanise kuputsa dhemu yavakavaka muna Mucheke. Notiko zvine zvavo totipa dambudziko kuti mvura muna Mutirikwi haichatopindi. Iko zvino mvura ishoma nekuda kwekuti iri kubatikwa kudhamu kwavo ikoko. Saka isu sevagari tiri kuvapawo 2 weeks. Kuti vagadzirise nyaya yavo kana vakakona hanoona kuti tichatopinda mustreet kuti tione kuti tingazviita sei kuti vabvise zvinhu zvavo izvozvo
vamwe vagari vanoti nekusaerera zvakanaka kwemvura yave kunjenga mune dzimwe nzvimbo zvopa kuti itambiswe nevana vachityira kuti panogona kutanga kupararira zvirwere sematauro emumwe wemugari vamasimba mutsvairo
kuno kuward 1-2 kurengi kuvhara kwakaita mvura nevamarapira kunotikanganisa zvikuru nokuti mvura yakuita shoma munzvimbo dzatinogara zvinova zvinogona kukonzera zvirwere zvakaita sekorera setyphoid saka isu hatinga chimwe chinonyanya kutinetsa nechekuti hatingagoni kuti tipinde matambudziko akaita seona kuda kwemubimbira kwavamunhu mumwe tinofunga kuti dhamu rake ndo rakakosha zvifuwo zvake zvemufamu rake ndo rakakosha ngatikoshesei upenyu hwevana vedu nemaresidensi emuno
takaupgrade uye muna Mucheke River to support mvura inoirigeta 250 hectares dzechibage dzewit mvura iyoyo tinoishandisa kudiridza 250 musummer season tinoishandisa kudiridza 200 hectares muwinda tinokohwa chibage chiri over 1000 tons chinoenda mugmb yamasvingo chinoraramisa vanhu vemasvingo province tinokohwa wheat iri over 1500 tons gore roga roga inoraramisa vanhu vemasvingo town chavanoda imvura inopinda muna mutirikwi vanoda kuchikafu ite zvino ukaenda mumasherofu hamuna upfu vanoda mvura yakazara muna mutirikwi ende imwe inotoerera ichidzira namutirikwi asi chikafu hakuna chinoerera namutirikwi chichienda hamuna chikafu mutaundi
meya waguta remasvingo vakulen maboke vati vakaona gwaro iri kuhofisi kwavo uye vari kuda kuita hurukuro navamarapira nezvenyaya iyi
vagamuchira chichemo chakatagwa nevagari maererano nekuvhakwa kwakaitwa mvura kumusoro inofamba nemucheke river navamarapira isu sekanzuro tichaedza kuti titaure navo asi nenyaya yekuti mvura isekanzuro hatina right especially pamvura inenge ichifamba iri mugwizi inokondrolewa nezinwa saka tichangoedza kutaura sezvo tiri kanzuro inomirira vanhu kutingotaura navo tirwe kuti vanogona here kuti vapavhure kuti mvura ifambe hongu vagari vane kodzero yaiye zvavakaita zvakarezve tikatarisa zvaibumbiro remutemo pasection 77 inotaura access to water mvura iyoyi inenge ichiyerera ndo mvura inozoenda muna mutirikwi muna mutirikwi ndo mvura inozodzokazve chimwe kuvagari saka inogona kukanganisa kuvhakwa kwakakaita kugona kukanganisa vagari kuti vawane mvura yakakwana sekukurudzirwa kwazvinoitwa nebumbiro remutemo
mukuru wesangano remasvingo United Resin and Ratepayers Alliance kana kuti mura vaanoziva muguti vanoti vatambira danho revagari sezvo zvisina kunaka kuti munhu mumwe chete atorere dhorobha rose mvura
une zvakaitwa nevagari nokuti zviri kuratidza kuti vagari vava kuziva kodzero dzavo hachingave chinhu chakanaka kuti vagari vashayiswe mvura nenyaya yemunhuwana anenge akabhloka mvura uko achidiridza mupurazi make saka zvakaita vagari vari kuratidzira kuti havasi kufara nazvo uye vakakuisa petition kwavakaisa kumahofisi makuru iwayo tinotarisira kuti pane action ichatogwa kuitira kuti vakwanise kuwana mvura yavo zvakangonaka
vagari vanoti vamarapira vakasabvisa dhamu ravo mukati memavhiki maviri vachandoratidzira kupurazi ravo uye vachavaendesa kumatare edzimhosva hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekurima nemvura vaperenzi shiri sezvo vange vasingadairi nharembozha yavo ndakamira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba